manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 13/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The food systems are fully aware of various entities at play and they stand ready to appropriate deals.
Mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yavo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana.
Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Mademonstration anobvumidza nobumbirira mutemo wenyika.
Asi vanopikisa vanoti vane kodzero yekuratidzira uye havasi kuzoponderwa musagi samangoi.
Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedzekuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira, dzimwe ndedzekuramwa mabasa.
Vamwe vemasangano akazvimirira oga anoti vacharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga voendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi vari pemudzimai anonzi akaitwa akafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yebato ravo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana. Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza 2023. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wePolitburo, vaMnangagwa vati bato ravo ruruda runyararo uye vana veZimbabwe vanofanira kubatana voramba kushandiswa nemapato anopikisa kuita zvemirizhonga. Vati vanozviziva kuti mapato anopikisa achitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze ari kuronga mirizhonga uye vakati mauto akagadzirira kuona kuti izvi hazviitike.
The food systems are fully aware of various entities at play and they stand ready to appropriate deals with such mischief. Peace, unity, and stability must continue to prevail in our motherland, Zimbabwe.
Mashoko avaMnangagwa anouya apo nhengo 13 dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo dzeParamende vaJob Scholar vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Alley kunyatsime muna kubvumbi. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati havatenderani nemashoko avaMnangagwa aya.
Zvinozikanwa pasi rese kuti Citizens Coalition for Change inomira runyararo, inomira kuchimudza upfumi hwevanhu vatema. Ndozvatinomira, ndozvinozikanwa, ndozvatakanyorwa pahuma nyaya yerunyararo, kusimudzira vanhu nyaya yekuti vanhu munyika muno muite shanduko. Ndo nyaya dzatinomirira. Kana maita shanduko hweza ndewezanu, ndoetiri kusiyi kana kumavambo kuti redhoni kone kugara tese munyika nekuti chese chiri maZimbabwe.
Izvi zvasigirwawo nemutauri werimwe bato rinopikisa Movement for Democratic Change vaWitness Dube vati vamunangagwa havasi kutaura chokwadi kana vachiti mapato anopikisa ndiwo anokonzera mhirizhonga munyika.
ZANU PF kutaura kwaimboita vaimbove mutungamiriri wavo Robert Mugabe joine degrees of violence ndo ine nhorohondo yekushandisa chisimba kuti inge ichiwana rutsigiro kuvanhu.
Vakafano kubata chigaro chemurongi wemusangano muTriple C vaAmos Chibaya vati veruzhinji munyika vanofanira kuratidzira murunyararo kuramba mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU PF.
Izvozvo hari kuri kuzvirega zvichirama zvichiitika muno munyika. Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifanire zviri kuitika. Mademonstrations anobvumidza nobumbirira mutemo wenyika. Nyika yose tofanira kusumuka, nyika yose tofanira kutaridzira zvine runyararo, kutaridzira kuti hatisi kufara nezviri kuitika kuhama dzedu dzakasungwa dzisina mhosva dzakapara.
Vamunangagwa vatiwo nzara iri muAfrica inokonzerwa nenyaya yehondo yeUkraine neRussia, asi vakati hurumende yavo iri kutora matanho ekuti nyika ikwanise kuwana chikafu chakakwana. Vati semuenzaniso mwaka unotevera nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa pagore. Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kushera vati hondo iyi yakatouya zvinhu zvave kuipa munyika, uye hurumende ine zvimwe zvainokwanisa kuita kwete kungonongedzera kunyaya yekurwisana kweUkraine neRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gwadzikwa vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi ndiko kunoita kuti vanhu vatsamwe zvakanyanya, uye kunogona kukonzera mhirizhonga.
Nenyaya yekushupika nenyaya yekutambudzika kuti mune munyika nekwamakaita upenyu, vanhu vakutofamba vakatogumbuka zvekuti vakangodenga padiki diki vanogona kutoita mhirizhonga.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota pamwe nekutsvaga rutsigiro kuti bato ravo rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vatiwo vanofanira kuona kuti pavanhu vakanyorisa kuvhota nhengo dzebato ravo ingani, vachiti izvi zvinobatsira kugadzirira sarudzo dza2023. Vakurudzira vanhu kuti vaende kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here pachirongwa chekuganhura matunhu ekuvhotera chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kutanga musi wa17 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti acharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika, achipomera hurumende mhosva yekushandisa mapurisa nematare kumpunyikidza kodzero dzevanhu. Masangano aya atumirawo nhuma kunotaura nehurumende yeBotswana nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakokera nhasi muHarare sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mtasa vati zvinhu zvaipisisa munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, nekudaro vanhu vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo kuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tine nzira dzakawanda dzaticharatidzira nadzo, dzimwe dzenzira asi nzira dzose tichaita murunyararo sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo, dzimwe ndedzekuratidzira dzekupoka vazhinji kuti tipinde munyigwagwa tichiratidzira, dzimwe ndedzekuramwa mabasa tichipoka vazhinji kuti ndatimbogarei tiri mudhorobha tichiratidzira. Asi tichatanga tatenderera sezvatatanga, tiri kutenderera kumaorganization ese tichitsvaka kuti vanhu vanoda kuti nguva ndeipi uye nzira yatichatanga nayo ndeipi, asi zvese zviri mumugwagwa zviri kugadzirirwa. Asi tichikurudzira hurumende kuti ngaibate vanhu zvakanaka, ngaigadzire ikonomi, ngaite kuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vataurawo pamusangano uyu vatiwo semakereke vari kutsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo vachiti izvi zvinogadzirisa nyika.
Asi tiri kukurudzira makereke, tiri kukurudzira vazhinji ruzhinji rweZimbabwe kuti vasimuke vaite zvese zvinotaurwa nemutemo wenyika, zvinotaurwa neshoko raMwari, vapinde mumugwagwa vachiratidzira murunyararo, vawithdraw ma services kubva kuma business people vano sponsor violence, vagwadame nokuti isusu tinoshuvira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Ba Fortune kuudzewe vanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vationyadze kushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu munyika dzatekeshera.
Nyaya yekushungurudzwa kwema human rights defenders yaitika kwenguva yakareba chose. Chatakaona ndechenyaya yekuti ma human rights defenders akatorambidzwa kushanda muZimbabwe, nekuti mbese pangosimudza human rights defender musoro, hurumende inouya ichituma mapurisa amasoja dzimwe nguva nemaCIO kuti munhu yeye atorwe otsakatiswa orohwa kana osungwa. Izvozvo hazvisi kutifadza. Tine nyaya makesi dzakawanda akadaro atakarekodha kubva 2018 papinda new dispensation kusvika izvozvo, ende zviri kuratidza kunge zvaramba zvichienderera mberi.
Vakuudzewe vatiwo vanoda kuti hurumende irase bhiri reprivate voluntary organization iro vanoti vakanangana nekumbunyikidza vemasangano akazvimiririra OGA. Asi vachitaura nestudio 7 vadarika gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vakaramba kuti hurumende iri kushandisa matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa, vachiti Zimbabwe nyika inotevera mutemo nekusunga vanenge vauchikora. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo mubepanhau reSunday Mail kuti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo nechekuita nemasangano akazvimiririra, vachiapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vashora mashoko emasangano akazvimirira awa, vachiti kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika.
Mashoko ekuda kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika yeZimbabwe, nokuti tinoziva kuti vaya vanoda kuratidzira mutemo uri pachena unoti vazviite kana vachinge vaziisa mapurisa, asi vakada kututsira chimoto nekuudza nokuti vapinde munzira zvisina kutarwa pamutemo, zvinotaridza mamwe maitikira zvakaitika kumashure kuti zvose zvaizopedzisira zvaane kupwanywa kana kuti kukanganiswa kwemudziyo.
Asi vemasangano akazvimirira OGA vanoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, hurumende yava kuda kuvambunyikidza senzira yekuti vasadzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGoldwin Matanga vaendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi varipe mudzimai anonzi akaitwa kafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Magweta atura mapepa yekuti muri yemushakabhu iri kuda mari inosvika zviuru manomwe makumi manomwe nematatu zvine mazana manomwe nemakumi mashanu ekuAmerica, kana kuti 73,750 United States dollars. Mudzimai uyu Amai Sharai Mukaro vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika churu chemadhora. Mushure mekufa kwavo Magweta akakumbira kuti pagarwe dare kana kuti paitwe inquest kuona kuti chii chakavauraya. Mutongi wedare raMajor Street kuchivhu vaHenry Sunday vakazeya nyaya iyi vakabuda nemutongo wekuti Amai Mukaro vanogona kunge vakarohwa zvakaipisisa ndokuzofa nemadetective Stephen Dondo nevamwe vavo muna Gunyana gore rapera. Vakati mapurisa ari kupomerwa mhosva iyi vanofanira kumiswa pamberi pedare. Amai Mukaro vane vana vaviri uye vanonzi vairohwa mukamuri inonzi Dark Room. Detective Dondo vakaudza dare kuti vange vaudzwa nemurume waAmai Mukaro, mufundisi Abiniel Mukaro, kuti vaive nechirwere chemoyo. Asi vachipa uchapupu vaMukaro, mwana wavo Ivy Mukaro namufundisi Nelson Chiramba dare vakati vainge vaudzwa nemufi kuti ainge arohwa zvakaipisisa pasi petsoka. Ongororo yavana chiremba yakati vakafa nekurohwa zvakanyanya zvakapa kuti rimwe ropa ravo rigwambe. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta remuri ya amai mkaro vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Dare raka tonga kuti pane mkana wekuti mshakabvu isharai mkaro kufa kwake kunogona kwaka konzereswa nemapurisa mushure makunga arohwa. Dare raka wona futi rikati umboho hwakabuda kubva kuna chiremba unoratidza kuti munhu akarohwa paspetsoka hapaburitsi umboho hwekuti munhu arohwa. Saka mapurisa anogona kunge akarova mushakabvu paspetsoka sezvinotaurwa. Vari kuda kuzoviga umboho hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti usaoneke. Dare zvakare rakataura kuti nyaya yekushayika kwasharai mukana yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa.
Nechikonzero chei?
Nekuti mapurisa epachivhu, pachivhu CID, vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake, ndivo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta. Saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigation kuti paonekwe kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kufara mhosva yecalpable homicide. Dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovinsi yemashonaland east.
Mungaziva kuti mapurisa anopeta rini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumatare?
Handingazivi kuti mainvestigations anokompletwa rini nekuti anoitwa nemapurisa. Saka naizvozvo I can't say kuti anokwa rini kana kuti anopera rini, but tinotarisira kuti anoitwa nekukasika.
Ko pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe?
Mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court avari kuda kuti vabhadharwe mari na commissioner general na minister of home affairs nemapurisa ari involved munyaya iyi. Mari loss of support yekusupportwa kwavaitwa nemushakabvu asati ashayika nekuda kweconduct yemapurisa.
Vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunhare muHarare. Na Blessing Zulu we Studio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vapiwa mukano wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vachere nemutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Issa muna 2016. Dare raMajor Street rakamboferefeta firo yavo rikati vainge vadona vega kubva mumudurikidzwa wemakamuri echinomwe yeJameson Hotel muHarare. Vachere navaMasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti kuda kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri weArtus muzvare Christine Kayumba tikatanga nekuvabvunza nezvavachere.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chakaitwa negweta ravaRobson Chere, amai Beatrice Mutetwa, chekuti vachere vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Saka dare rati vabvise mari inoita 60,000 RTGS. Izvi zviri pachena kuti nyaya vari kupomerwa haina udzamu hwakadaro. Ndiwo mashandiro ehurumende yedu kutonga nedemo. Chavo ndechekungovhiringidza nekushungurudza ani naani anorwira kodzero dzevanhu munyika.
Zviga zvavatemerwa pachibatiso chavo ndezvipi?
Uye zvekare vanzi vanofanirwa kusarenda passport yavo kumaoko emapurisa. Pamusoro paizvozvo vanofanirwa kunoripota kumapurisa kamwe musi wechishanu wega wega pasvondo. Isu varairidzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tazvitambira hedu nemufaro, asi nzvimbo yejeri haisi nzvimbo yekuti munhu asina mhosva anofanirwa kuwanikwa achigara ikoko. Tinongoramba tichichema kuti kumbunyikidzwa nekusapiwa kodzero kwevashandi kunofanirwa kupera muZimbabwe.
Konyaya yemutungamiri wenyu vaObert Masaraure yave papi pari zvino?
Tiri kungovimba kuti muzuva remangwana tichadzokera zvekare kuHarare Magistrates Court uko vaObert Masaraure vanenge vachiudzwa kuti bail ruling yavo inenge yakadii.
Ndingada kutarisa kuti iko kusungwa kweutungamiri wenyu panguva ino hakusi kukanganisa here nyaya dzekurwira kuti vashandi vawedzerwe mari.
Kusungwa kwevatungamiriri vedu hongu kunotikanganisei zvishoma kurwira kuwedzerwa mari kwevashandi, asi zvakadaro dzinenge dzichingori hondo dzedu dzose dzatinenge tichirwa.
Mutevedzeri wemutungamiri weAtus Muzvare Christine Kayumba vange vari parunhare muHarare. Panguva iyo mitengo yeusavi iri kuramba ichikwira munyika, sangano reLove for Africa riri kuVictoria Falls rakabatana nesangano reMeta rekuAmerica rinoti rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari vekumaruwa kudyara muti unonzi chaya, uyo usingadhure uye usingatore nguva yakareba kuti mashizha awo aitwe usavi. Mumiririri wesangano iri vaSilent Kaseke vanoti vari kushanda zvakare nezvipatara zviri muVictoria Falls nekubulawayo mukudzidzisa vanhu kuita magarden echirimwa ichi chinonzi chinovaka muviri. VaKaseke vanoti muti uyu unobva kunyika yeMexico asi unowanikwa nekukwanisa kudyarwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaKaseke nezvenyaya iyi.
Chaya tree chimuti chakabva kuMexico. Plant iyoyi ine mavitamins akakosha mumwiri memunhu. Ine calcium inokwanisa kuti tivakire mabhonzo. Ine iron inoita kuti ropa redu ringe rakanaka. Ine vitamin A inoita kuti maziso edu aone zvakanaka. Ine vitamin C inoita kuti mwiri yedu ikwanise kurwisa zvirwere zvakawanda. Saka tichazoda kuti tidzidzisane zvakati wandei maererano nekuti chaya inoshandiswa sei uye inodyiwa sei kuti tikwanise kunge tichizvirapa zvimwe zvirwere, nokuti iyo pache zvayo mushonga zvakare unokwanisa kuti urapewo zvinhu zvakati wandei.
Muti uyu unotora nguva yakareba sei kuti ukure?
Muti uyu ndingati ukangoudyara miti yaano 3 months vanhu vakwanisa kutotsanatsana mashizha vachiita usavi.
Unobikwa zvakangofanana nemavheji here?
Hongu, unobikwa zvakangofanana nemavheji, asi tinokurudzira kuti kana muchiubika munouvhoira kama minutes akati kozi pane kamwe kamukaka kanobuda tinoatumidza kuti macyanogenic compounds, but the moment you boil it they all disappear.
Saka munoti vanhu vafashaidze?
Ehe, tofashaidza. Then kana tichiita fashaidza zviya, mvura yedu iyo yatasara naiyo inondori nemavitamins akakosha andaa ndichitaura aya, haina kana chipomerwa, haina kana poison yainenge inayo.
Unokwanisa kuwanikwa uchidyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana here?
Muti uyu unokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndingatoti kana uchirarama muBig Falls nokushayikwa kunoitwa mumvura muBig Falls zvinotoreva kuti dzimwe nzvimbo maruwa rakanaka nemvura inonaya zvakanaka unokwanisa kuti ubate.
Mataura zvakare kuti munoshanda nechipatara, muri kushanda navo seino?
Hari zvino tiri kushanda neVictoria Falls Hospital ndere tiri kushanda zvakare neUnited Bulawayo Hospitals. Takaisa plantation ikoko. Tine tarisiro yekuti miti yedu iko zvinezvi yatikurei zvatinokurudzira kuti supply yacho haizoshota. Saka zvatakuchizoita manje takuenda tichivapa dzidziso mumakitchen avo, tichidzidzisa mashefu avo vanobika, tichidzidzisawo vana mukoti vanodawo kudya chaya kuti inobikwa sei. Zvii zvainotibatsira nazvo, tinogona kuidya zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuti tinogona kumwa tii yechaya, tinokwanisa kuita usavi wechaya, tinokwanisa kuisanganisa zvakare nenyama mabikira atinongoita chomoje, tinokwanisa kuti tidye chaya saizvozvo.
VaSilent Kaseke vesangano reLove for Africa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSri Lanka vaGotabaya Rajapaksa nemudzimai wavo vatiza munyika iyi vachishandisa ndege yehondo mushure mekuratidzira kwakasimba kwange kuchiitwa nevanhu kuti vasiye basa. Mauto anoti mutungamiri wenyika aenda kuupoteri kuMaldives. Anga achitarisirwa kuzivisa nyika nezvekusiya basa nhasi, asi vanhu vabva vatangawo kuratidzira vari pamuzinda wemutungamiri wehurumende vareniel Wicked Mesinge vanzi vave kutofano bata matomu vachiti vachasiya basa kana pave nehurumende itsva. Vanhu vari kuratidzira nenyaya yeuori nekusamira zvakanaka kweupfumi. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia, Ukraine, Turkey neUnited Nations vari kutarisirwa kusangana nhasi muInstanbul kuTurkey kuti vaone kuti Ukraine ingabvumidzwe sei kutengesa chibage kubva kumahombekombe kwenyanza yeBlack Sea. Kurwiswa kweUkraine neRussia kwapa kuti Ukraine itadze kutengesa chibage, mafuta ekubikisa nefotreza zvakwidzwa mutengo yezvinhu zviri pasi rose. Russia inoti iri kutyira kuti dzimwe ngarava dzinogona kushandiswa kupinza zvombo muUkraine nekudaro dzinofanira kuongororwa, asi Ukraine inoti haidi chibvumirano chinounza mauto eRussia munzvimbo dzinotakurirwa zvinhu munyika iyi. Nekuda kwekudzikira kwaita ukasha hwedenda reCOVID-19 uye kubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba yekuzvidzivirira denda iri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaJona Masia vodzosa zvakare makwikwi avo enhabvu yemuzvikoro zvesendekerai kumusha kwavo kwaGutu. VaMasia vachange vachitungamira chirongwa ichi nechishanu svondo rino pakuparurwa kwemakwikwi aya muna 2016, asi vakazombosendekwa kubva muna 2020 nekuda kwedenda reCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Hungu ndine urongwa huriko musuwe chishanu vikino kwekuti pave nenhabvu yebora pachikoro pamagombe dzesecondary school. Pachange pari kutambwa mutambo nezvikoro zvinokwana kuita zvishanu. Aya makwikwi akatanga kubva 2016, 2019 ndokubva zvambomiswa zvazvo neCovid. Saka iye zvino rwatova rwechitatu tichiita mutambo uyu wekuitira zvikoro zviri munzvimbo yandakakurira.
Chii chakakusundai kuti munge muchibuda neurongwa ihwohwo hwetournament kana mutambo wenhabvu?
Inini chakandisunda chekutanga ndakati ndadzokera kumusha ndamboshanya zvangu ndichibva kuno kuAmerica. Ndakaona kuti zvikoro zvedu hakusina macompetition akanyanyo kuwanda anoitwa, ndikati ndadii ndaitawo chimwe chinhu mudunhu rangu randakakurira kuitira kuti vana vari kuenda kuzvikoro vawane zvekuita uye talent yavo ionekwewo vachitambira zvimwe zvinhu zvine musoro. Uye ini ndiri kuno kuAmerica ndinodzidzisa nhabvu mucommunity yangu, saka zvinhu zvinondifadza zvikuru zvendinoda kuti ndione zvichiitwawo kuno, zvichiitwawo ikoko, ndichivanyeurirawo tumwe tunhu twandiri kuona kuno. Saka ndo zvakandisunda kuti dei zvaitikawo kunzvimbo yekwedu, kunyanya munzvimbo yekwamagombedze kwaGutu.
Pane mibayiro here inotarisirwa nevachapinda mukukwikwidza uku?
Hungu, mubayiro iripo. Mibayiro yandakagadzira inopiwa timu inenge iri pekutanga, kozoita yechipiri, kozoita yechitatu. Saka tongoti sepekutanga vanenge vatora mukombe vanowana full kit soccer uniform yebora. Vanenge vatorawo pechipiri vanowana mubayiro wemari, kozoti vanenge vatora pechitatu vanowana mubayiro wemari. Tingatoti pamutambo uyu tiri kuti nema defending champions chikoro chinonzi Chitsa Secondary School. Saka tikuda kuti tione kuti zvichafamba sei, kuti ndivo here vangatora futi zvemukombe kana kuti vachatorerwawo nechimwe chikoro. Zvikoro zviri kupinda mumakwikwi ndezvekusekondari. Tine zvikoro zvishanu kunoti Magombedzi Secondary School, Gomba Secondary School, Ruti Secondary School, Gudza Secondary School uye Chitsa Secondary School.
Mune tarisiro here yekuwedzera zvikoro?
Hungu, ndine tarisiro yekuwedzera zvikoro. Ndingati pandakamboshanya zvangu kumusha, pane maheadmaster ekuma primary akatotiwo, ko isu watisireiwo, wadii matiitirawo kamutambowo keduwo, titiitewo competition yedu.
Imi muri muno muAmerica, urongwa huu muri kuita muri semuri kwa masia chete iri muno ere kana mune madzisawira muri kushanda nao.
Tekukura kuri kuita mtambo uyu tingagona kuzobatsirana. Asi urongwa huripo nechishanu uye nehwatakaita makore esaya taandichingoita semuri yekomasiya semunhu ane chido chekubatsira patakabva uye ndoda kungoti ndinotenda vatungamiriri venzvimbo yandinobva vari kundibvumidza tiri kushanda zvakanaka zvisinei nezvematongerwo enyika asi tinoremekedza vatungamiriri vari munzvimbo mandinobva uye zvinhu zviri kungofamba zvakanaka.
Naiyo inyaya yava masiya tabata svika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.